ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi mapurisa anoswera achitandanisana nevanotengesa mumigwagwa muHarare. Vanotengesa mumigwagwa ava vachiti havasi ivo vari kukonzera korera uye vari kudzingwa mumigwagwa nekuti vakavhotera MDC Alliance musarudzo dzakaitwa munyika. Kudzingwa kwevanotengesa mumigwagwa kuri kuitikawo kumaguta emasvingo Mutare nechinhoi, mapurisa achiti ari kuita izvi sekutumwa kwaari kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Nhengo yeMDC kumutasa Central vaOswell James Chitere vanokandwa mujeri kwemwedzi mina zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekutyisidzira kupisa imba yezano PF Raviro Kagweda muna Nyamavhuvhu. Nyanzvi dzozeya kuvandudzwa kwakaitwa vanyori vemapazi ehurumende pamwe nekuendeswa kumudya ndigere kwakaitwa vamwe vashandi vakuru muhurumende. Nyanzvi dzozeya rwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York, uko vaMunangagwa vari kutarisirwa kutaura kekutanga kumusangano uyu nemusi wechitatu Gunyana 26, 2018. Nyanzvi dzozeya gakava riripo pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa ari kuvadzinga mumigwagwa. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm paLive Talk tiri kutarisa zvakatarisana nemadzimai anorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa munguva yechirwere chekorera chanetsa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 154-60kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.